manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musuwe muvhuro kukadzi 15/2021 makateerera ku Studio 7 nepfinyiro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vari kutarisira kuti vanhu vatange kubayiwa vhiki rino nhomba yeCOVID-19 yasvika munyika nhasi kubva kuChina. Hurumende yewedzera nemavhiki maviri urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown. Vakasarudzwa kuva makurukota ehurumende nevatevedzeri vavo kutsiwa vakashaya nechirwere cheCOVID-19 nevakadzingwa basa votoreswa mhiko kuState House muHarare nhasi. Hama dzevarwere vepfungwa pachipatara chengoma huru kumasvingo dzotyira kuti vacharumwa nemakarwe sezvo vomanikidzwa kugezera murwizi nekushayikwa kwemvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vari kutarisira kuti vanhu vatange kubayiwa vhiki rino nhomba yeCOVID-19 yasvika munyika nhasi kubva kuChina. Hurumende inotiwo ine tarisiro yekuti panozopera gore rino vazhinji vanenge vabayiwa nhomba senzira yekudzivirira kutapurira chirwere ichi. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Vachinyora padande mutande ravo reTwitter, vaMnangagwa vati vari kutarisira kuti vanhu vabayiwe nhomba nechimbi chimbi kuitira kudzivirira vanhu uye kuti upfumi hwenyika utange kusimukira. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vasinhirawo mashoko avaMnangagwa vachiti pamusoro penhomba vakapiwa majekiseni acho vachiti vari kutarisira kuti kubayiwa kwenhomba iyi kutangwe chero vhiki rino.
Nechinguva chidukudukiro svondo rineri orapa varwere vaya vangava vana chiremba vana mukoti vanosenza muzvipatara muchatoona vachitanga kubayiwa iro svondo rineri uyezve chirongwa chicharamba chichiinda mberi mishonga ichiuya sekutaurwa kwaiitwa pari kuteerera mumwe zviuru mazana matanhatu so pachauya izvozvo vobayiwa vanhu.
Dr. John Mangwiro vati tarisiro yehurumende ndeyekuti vanhu mamiriyoni 10 vange vabayiwa panopera gore rino.
Chinangwa chehurumende ndechekuti kubayiwe vanhu vanoita 10 million. Zoreya kuti tinenge taakuti vanhu vemuno muZimbabwe kudzivirirwa kwavo kwechirwere ichi kunenge kwasvika pekuti vanhu havacharambi vachimbobatwa nechirwere ichi. Asi tinoramba tichikurudzira kuti nyangwe majekiseni ayasvika kuramba tichipfeka mamasiki edu tichitagara takataramuka tichigeza maoko edu tichiramba tigere kudzimba kana tisina zvatiri kuita mutawindi zvinotibatsira.
Izvi zvatsigirwa nevakasanobata chigaro chemunyori mukuru mubazi rezveutano vaRobert Mudyirandima avo vati kunyange hazvo hurumende iri kutarisira kubaya huwandu huhu kuchiri kuitwa hurukuro nemakambani anogadzira nhomba dzeCOVID-19.
Patinenge tichibaya patange pachitorwa umbo hwacho hwekuda kuona kuti rinoshanda here nekuti parakagadzirwa harina kumboshandiswa kutariswa pane variant iriko yakabuda kuSouth Africa. Saka parizvino hapana anogona kutaura kuti tinoshanda here kana kuti hatishandi.
Vachigamuchira nhomba iyi kuRobert Mugabe International Airport nhasi mangwanani kurukota rezveutano uyewo vari mutevedzeri womutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga varumbidza pamwe nekutenda nyika yeChina. Vachiwenga vatiwo mucherechedzo waushamwari hwakasimba pakati penyika mbiri idzi. Vachitambidzawo nhombai kuna vachiwenga mumiririri wechina muzimbabwe
Ho Shang-chun
vatiwo Zimbabwe ishamwari yechina nekudara havana dambudziko nekubatsira nyika ino pakuiwanisa nhomba yecovid-19. Mumwe mugari wemuHarare Mosharo Patricia Muchekeza vatiwo kunyange hazvo hurumende yatambira nhomba yekutanga ndeyekupiwa pachena vati shuviro yavo ndeyekuti hurumende itenge mishonga ine chimbi chimbi.
Taichingokurudzirawo manje hurumende yedu yeZimbabwe kuti dei achingotengawo mishonga iyoyo, tawanikwa tichiibayiwa. Zvimweni kuda chirwere ichingapirawo tikabudawo muDzimba tikwanisewo kushandira mhuri dzedu.
Izvi zvatsigirwawo nevaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera, avo vati vanga vakatarisira kuti nhomba yekupiwa ichauya pamwe chete nenhomba zviuru mazana matanhatu hurumende yaiti yakatenga.
Izvi zvinogona kutipa mupfungwa yekuti kuda hurumende yaingotamba nepfungwa dzedu kuti vatengawo 600,000 doses iyo vasati. Chimwe ndechekuti izvozvi zvongotanga nezvinhu zvokudonata izvi zvinonetsa pakuti zvinoinfluenza buying decision yedu. Topedzera tangotenga chinhu nokuti izvo zvokutengera vanhu vakambotipa zvemahara. Saka madecisions edu ekuti totenga vaccine ipi anofanira kunge ari scientific.
Mutungamiriri weZimbabwe Professional Nurses Union vaRobert Chiduku vatiwo kunyange hazvo vakoti vachiziya nezvekubaya nhomba vanoda rumwe ruzivo nezvenhomba yecovid-19, zvinosanganisira kuti vaziviswe kuti nhomba iyi ichange ichibayiwa pai uye rutivi rupi nezviratidzo kana isina kuwirirana nemuviri wemunhu vasati vabaya kana kubayiwa.
Vari kumusoro vafanira kutipa ruzivo rwakakwana wekuti kana vaccine iri richiuya tichari baya pati ipi uye kuti tichari baya tichishandisa rutu ipi, because injection ine maruti akasiyana-siyana. Unogona kuri baya yatinoti intramuscularly, unogona kuri baya intradermally, unogona kuri baya subcutaneously. Tadida kuzwa kuti zvinonyatsokufamba sei, uyezve nokuti mushonga wose kauchipinda mumunhu mushonga unogona kuita zviratidzo zvinokanganisa muviri womunhu depending nemunhu iyeye, atingati maside effects. Tataida kuziva kuzvinhu zvokuzotarisira zvinogona kukanganisika pamunhu kuitira kuti adi abvi arapwa kana akuda kukanganisika nechii nevaccine iro. Zvose zvoda kuzikamwa.
China yakapa mvumo kuti nhomba iyi itange kubayiwa vanhu mukupera kwasvita gore rapera. Dzimwe nyika dziri kutenga mushonga uyu dzinosanganisira Singapore, Turkey, Brazil neChile. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Uwandu hwevanhu vari kufa nekubatwa nechirwere cheCovid-19 huri kuramba huchiderera, uye bazi rezveutano rinoti nemusi wesvondo kwakafa vanhu vaviri chete nechirwere ichi. Izvo zvinoreva kuti vanhu vafa kubva chirwere ichi zvachakatanga kupararira vave chiuru chimwe chete nemazana mana kana kuti 1400. Nesvondo vanhu makumi matanhatu nevasere kana kuti 68 vakawanikwa vaine chirwere ichi, zvasiya vanhu vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga kupararira vave zviuru makumi matatu nezvishanu zvine zana nemakumi manomwe nevaviri kana kuti 35,172. Vanhu mazana mashanu negumi nevaviri kana kuti 512 vakapora kubva kuchirwere ichi nezuro, zvasiya vanhu vapora vave zviuru makumi matatu nemazana matanhatu nemumwe kana kuti 30,601. Vanhu vachiri kurwara zviuru zvitatu nezana nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 3,171. Kunyange uwandu hwevanhu vari kubatwa nekufa nechirwere cheCovid-19 huri kuderera, mutungamiri wenyika Vaimazwe Munangagwa wawedzera nemamwe mavhiki maviri urongwa hwekuti vanhu vagare muDzimba kunyangwe varerutsa zvimwe zvikuru panyaya yemabhizimusi. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Nyange hazvo vamunangagwa vawedzera mazuva enational lockdown, vamunangagwa vawedzera nguva yekuvhurwa kwemabhizimisi nezvitoro zviri kushanda kubva panguva dza8 mangwanani kusvika panguva dza5 masikati. vamunangagwa varerusa nguva dzekuti vanhu vasafambe fambe kana kuti curfew kubva panguva dza8 manheru kusvika panguva dza5:30 mangwanani. Vatiwo huwandu hwevashandi vehurumende vari kuenda kumabasa hwawedzera kubva pazvikamu 10 kusvika pazvikamu 25 kubva muzana. Vamunangagwa vati vanhu vacharamba vasingabvumidzwe kufamba pakati pemadhorobha, uye ndufu dzicharamba dzichipindwa nevanhu 30, uye magungano ese acharamba asingabvumidzwe. Vatiwo zvikoro zvicharamba zvakavharwa panguva yelockdown. Vati vanovimba kuti matanho avatora achaderedza uwandu hwevanhu vari kubatwa necovid-19.
The extension will allow the number of active cases and those still in incubation to recede. This extension should cause a great reduction in the pool of infected.
Izvi zvichaderedza uwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checovid-19 uye kubatsira vashandi vezveutano kuita ongororo yemhando dzeutachiwana wecovid-19.
Vamunangagwa vati makambani anoda kuvhura anofanira kuona kuti vashandi vavo vaongororwa pachitevedzwa zvinodiwa neWorld Health Organization. Misika icharamba yakavhura, uyewo vamunangagwa vati vanozvishandira kana kuti informal sector vachabvumidzwa kushanda chete kana vachinge vatevedzawo zviga zvebazi rezveutano neWorld Health Organization zvekudzivirira kupararira kwecovid-19. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Mutungamiri wenyika vaHemerson Munangagwa nhasi masikati vatorisa mhiko vamwe vemakurukota pamwe nevatevedzeri vemakurukota ehurumende vavakadoma kuti vazadzise zvigaro zvakasara zvisina vanhu mushure mekushaya pamwe nekusiya basa kwevaimbove vakabata zvigaro izvi. Vatoreswa mhiko muchiitiko ichi, icho chaitirwa kumuzinda weState House muHarare, vanoti vatapiwa Felix Mona avagadzwa segurukota rezvekutakurwa kwezvinhu, amai Nokutula Matsikinyere segurukota redunhu reManicaland, amai Ruth Mavhunga Maboyi semutevedzeri wegurukota rezvemukati menyika, pamwe navaKindness Paradza avagadzwa semutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko. Vakadomwa segurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava havana kukwanisa kunge vari pavanhu vatoreswa mhiko ava sezvo vanzi vachiri kuno kuAmerica, uko vari kushanda semumiriri weZimbabwe kuUnited Nations. VaMona vatora chigaro chakasiyiwa navaJoel Biggie Matiza avakashaya mwedzi wapera, kuchitiwo amai Matsikinyere vatora chigaro chakasiyiwa naamai Ellen Gwaradzimba avakashayawo zvakare mwedzi wapera. VaParadza vatora chigaro chakasiyiwa nevaimbove mutevedzeri wegurukota rezvekuburitswa kwemashoko vaEnergy Mutodi avakadzingwa basa gore rapera. Tabata vaParadza kuti tinzwe nezvekudomwa kwavo.
Ndinotenda zvikuru zvataitwa nekuremekedzwa kwandaita naPresident kuti pakati pemaMP akawanda wanda vasarudza inini kuti ndinge ndiriwo deputy minister weinformation and zvokumakonde kwakanga kusinawo akamboita minister, akapedzisira kuita minister vakanga vari vachambati kumakonde.
Zvii zvamungati zvikuru zvamuchaitira bazi renyu rekuburiswa kwemashoko pamwe nenyika yeZimbabwe?
Sezvo zvauri kuziva kuti ndiri mutevedzeri wamai Muchangwa, ndingasenze ndega, ndinosenza ndiri pasi pavo, asi zvandingangoda kukuudza nezvekuti iye zvinezvi vatondipa basa rekuti ndione kuti mapazi ari pasi eministri yedu ndimatarise kuti ari kufambisa basa zvakanaka here. Chekutanga ndingangotanga kana neZBC, hakuna chief executive yezvino, Transmedia hakuna chief executive, kubhazi hakuna chief executive, kunyuziyana hakuna chief executive. Saka ndozvavandipa basa kuti nditarise, ndiongorore, ndione kuti tingabatsirikana sei kuti tigadzirise nepfenyuro yedu, tigogadzirisa zvakare masaisai yedu.
Imi maive mutori wenhau ane mukurumbira, munoziva mashandiro evatori venhau munyika, zvii zvamungaivimbisawo mumashandiro enyu neukama hwehurumende nevatori venhau?
Kuzivana kwatiri kuita uku, iye zvino tiri kugadzira mutemo, nokutakarasa chimutemo chiya chiya chainzi aipa chiya, takachirasa icho. Tikaisa Freedom of Information Act, tikaisa Zimbabwe Media Commission Act, Iye zvino taku uya nebhiru rinonzi media practitioners bill. Bhiri iroro ndori change rine zvokuita zvevatori venhau. Kwete iye zvino mazuva ano kumwe woga woga munhu ane foni anokufunza kuti mutori wenhau. Zvino izvozvo tichazvipedza nebhiri iri nekuti takuda kuti vatori venhau chaivo chaivo vakaenda kuchikoro chekutora nhau ndo vatichati ndo mabona fide journalist.
Vanga vari mutevedzeri wegurukota rwezvekuburiswa kwemashoko uye vari mumiriri wemakonde muparamende vakaindinesi Paradza vari parunhare muHarare nestudio 7. Tichiri panyaya iyi, vagari vedunhu reManicaland vakawanda vanoti vari kutarisira zvizhinji munyaya dzebudiriro kubva kune vachangotora mhiko kuti vave gurukota redunhu iri amai Nokutula Matsikenyere, avatsiva amai Ellen Gwaradzimba. Loida Moyo anoti panyaya iyi,
amai Matsikenyere inhengo yezanu PF vari mutevedzeri wasachigaro kubazi remadzimai mudunhu reManicaland. Vakawanda kudunhu rino vanoti amai Matsikenyere vanotarisirwa kuenderera mberi nebasa raiitwa nemushakabvu rekusimudzira dunhu nekuwanira madzimai nevechidiki mabasa akasiyana-siyana kuti vawane chouviri. Vamwewo vanoti chakanyanya kukosha panguva ino kuti amai Matsikenyere vabatanidze vagari zvisine nekuti abuda mumba maani. Mugari wekunyanga vaPatrick Nyakatsapa vanoti gurukota iri rinofanira kushanda nekanzuro yemutare kwete kuita semukati enzane.
Ndikutarisira kuti at least pakaita mushandira pamwe kazhinji nekanzuro yemutare zvinhu zvingatifambira seManicaland, because tikatarisira vaGwaradzimba mashandira vaita nekanzuro there was a tug of war. Saka kutarisira kuti new resident minister ari kuuya uyu ashandewo zvakanaka nekanzuro. Marodzi achigadzirwa, mapotos achivharwa-vharwa, vanhu vese vachigara zvakanaka muManicaland, zvichifamba zvakanaka.
VaNyakatsapa vanoti amai Matsikenyere vanotarisirwa zvakare kuona kuti upfumi hwezviwanikwa hwagoveranwa zvakaringana.
Saka izvizvi mamira akaita maminerals izvi anonga anoti ndeanhingi. Saka tiotarisa kuti pakaita fair distribution yemaminerals tinokwana tese tinonya tese pathat small cake.
Mumwe mugari weManicaland Mamutare amai Blessing Nyika vanoti itarisiro yavo kuti amai Matsikenyere vawanire vechidiki nemadzimai mikana yemabasa emaoko.
Tinotarisira kuti dai mai Matsikenyere vangotangira pakasiyiwa ndimai Gwaradzimba in terms of kubatsira vanhu seamai vave vanongobatsira munhu wese, zvikuru sei maprojects emadzimai vangoenderera mberi nepakasiyiwa. Kana mayouth chaivo ngavabatsirewo mayouth kuti akwanise kuwana kubasa, panoti vana vangoswera vachingonzerereka mumarokeshen umu ndo zvimwe zvaakunyanya mbavha nekuti vana havana zvekuita.
Meya weguta remutare vaBlessing Tandi vanotiwo amai Matsikenyere vanotarisirwa kuva munyananisi wevanhu vose zvisinei nezvematongerwo enyika.
Welcome the new minister and tinotarisira ukuru tinoona munhu akanoremekedzeka zvakanyanya pfuura musvikamu zvakati o, but isusu ndofunga sekutaura kwandamboita tinotarisirawo kuti vakwanise kuva vazobatanidza mapoka ese ane chekuita nedevelopment.
Reverend Edward Tsvamuno mumwe wevatungamiriri vemasangano remachechi emudunhu reManicaland, rechurches of Manicaland, avo vanoti vanotarisira amai Matsikenyere kuti vasateme vakarerekera rimwe divi.
Zvatinotarisira ndokuda kukuzivawo nehunhorovondo yenyika yedu yeZimbabwe kuti kana maigadzwavo mapinda muno Manicaland, hatinge chokutanga tichishanda pamwe chete, tichiitwawo recognized, tichiitawo part of the stakeholders.
Amai Matsikenyere vakazvarwa mugore re1964 kumberengwa, vakadzidza pamakuva primary school vakazoenda kumasume secondary. Vakaita zvidzidzo zvepamusoro paUniversity of Zimbabwe. Vane degree rezvekurayiridza uye vakashanda kubazi rezvedzidzo kwemakore anosvika 15. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Loida Moyo.
Hama dzevarwere vepfungwa vari pachipatara chengoma huru kumasvingo dzinoti dziri kutyira kuti vanogona kurumwa nemakarwe kana kunyura mumvura apo vanenge vachigeza murwizi, sezvo chipatara ichi chaita dambudziko guru rekushaya mvura kubva zvafa pombi dzemvura. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Vakuru vepachipatara apa vanoti vakusvika mwedzi miviri vasina mvura sezvo bazi remvura remunyika reZimbabwe National Water Authority kana kuti zvinwa risina kugadzisa dambudziko iri. Mukuru wepachipatara apa Dr. Parinyatwa Maramba vati varwere vanofanira kugeza zuva nezuva nekudaro vanotoenda kurwizi rwemagwangwadzwa uro rinopinda mudhamu guru reTugwi Mukosi rine makarwe anoruura.
Mvura haisati yagadzirika saka tachingotarisira kuti kuda zvikurumidze kugadziriswa nokuti varwere vedu vanonetseka kuti varambe vachienda kurwizi kunogeza zvinovakanganisa.
Asi izvi hazvisi kufadza hama dzevarwere dzinoti dzave kugara dzakabatira hura maoko dzityira kuti vanogona kubatwa nemakarwe kana kunyura mumadziva sezvo pfungwa dzavo dzisinganyatsoita zvakanaka. Vasimbarashe Dhauzi vane mwana wavo pachipatara apa vanoti vave nenguva vachishungurudzika nekutyira upenyu hwemwana wavo.
Dambudziko remvura tipangoma huru taiushikira hama dzedu dzinogara ipapo vanorwara nepfungwa. Tikunzwa kuti vari kundogezesa murwizi ende rwizi urwu rune makaro anobva kudhamu reTugwi Mukosi. Tiri kutogara takabatira ura mumaoko kuti vana vedu vanogona kubatwa vakadyiwa nemakaro.
Amai ana magwaza ekwamadamombe kwachivi vane hanzvadzi yavo inogara pachipatara apa vanoti kunze kweuchikira makarwe hama dzavo dzinogona kutiza vashandi vepachipatara apa pavanobuda muwaya vachienda kurizi vozoshayikwa zvachose vachitetereka nenyika.
Ini ndine hanzvadzi yangu inorwara nepfungwa inogara pangoma huru ichirapo, saka ndinotya kuti pavanobuda mufenzi vachienda kurwizi anogona kumhanya akatanga kutiza akazoshayikwa zvachose achitetereka nenyika. Anowanzoda zvokufamba famba paanenge achirwarisa, saka kumuwana kunozonetsa.
Vanoona nezvekushanda neruzhinji pachipatara chengoma huru vamogeni manzunzu vanoti vanotarisira kuti dambudziko iri richagadziswa nekukurumidza uye vari kutora matanho kuti varwere vasanyura kana kubatwa nemakarwe.
Hatisati tawana hedu any kesi yakadaro, nokuda tinongovimbawo kuti hatisangani dambudziko rakadaro nokuti tinenge pane zvinhu zvatotarisira patinonogezesa varwere vedu hativaendisi pamadziva anonyudza.
Mutauriri wezinwa amai Majori Manyonga vati dambudziko iri riri kugadziriswa uye vanotarisira kutanga kupomba mvura zvakanaka mangwana.
Dambudziko rekushayikwa kwemvura kungoma huru rakanga richikonzerwa nenhau yekushayikwa kwemagetsi. Nzvimbo yanga isina magetsi kwemwedzi wese, asi tinofara kuti magetsi aveko uye tatanga kupomba mvura nhasi. Saka vanotarisirwa kuti vange vachiwana mvura nhasi, asi pamwe zvizere kuwana mvura mangwana.
Sangano rinomirira kwadziro dzevanhu munyika reZimbabwe Lawyers for Human Rights kubudikidza negweta ravo vaMartin Murere nhasi vanyorera tsamba kuhurumende pamwe chete nezvina vachiti vagadzise dambudziko iri mukati memaawa makumi maviri nemana, pasina izvozvo vanozoendesana kumatare edzimhosva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nhasi zuva rezororo muAmerica, apo nyika iyi iri kurangarira vose vakambotungamira nyika iyi kana kuti President's Day. Zororo iri rinocherechedzwa nemuvhuro wechitatu muna kukadzi gore roga roga. Mwedzi wakukadzi wakakosha nekuti ndo wakaberekwa mutungamiri wekutanga weAmerica vaGeorge Washington uye vaAbraham Lincoln vakatungamira America muhondo yematunhu akasiyana-siyana muAmerica kana kuti Civil War. Remangwana revanopikisa muRussia harina kujeka mushure mekunge mumwe mutungamiri werimwe bato rinopikisa vaAlexei Navalny zvavakasungwa mwedzi wapera vadzoka munyika iyi kubva kuGermany, uko vairapwa mushure mekuisirwa muchetura nevanofungidzirwa kuti vasori vekuRussia. Russia iri kuramba kuti yakaisa muchetura uye vaNavalny vakatongerwa kugara mujeri kwemakore matatu vachinzi vainge vachikora mutemo nekuzvidza dare. Muchirongwa chedu chatinotarisa nyaya dzezveutano, Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata Dr. Simbi Soranga vari kuNorth Carolina muno muAmerica vari kukurudzira hurumende kuti ishande navana mazvikokota panyaya yenhomba dzinoshandiswa munyika kudzivirira COVID-19. Marvelous atanga nekubvunza kuti zvii zvavangakurudzire kuti hurumende iite.
Chantino kuruzira ndechekuti timeke sho nomba yatinenge tawana inoshanda here, particularly nenyaya yekuti kune yatinoti South African variant inoratidza kuti mamwe dzimwe nomba like AstraZeneca hadzisi kushanda. Saka ndochinhu chandinokurudzira kuti hurumende inofanira kuongorora kumeka sure kuti inoshanda here for that South African variant.
Dai maiwana mukana wekuti mutaure nehurumende, maivauza kuti chii?
Tandaiudza hurumende ndechekuti vanofanira kuti mamedical scientists in Zimbabwe ape yambiro nekuti vaccines dzinonyatsa kana nhomba dzinonyatsa kuita ndedzipi. Saka iyo iye Sinopharm tinotenda kuti China yatipa tingati madonations, asi tofanira kutarisa kuti nhomba dzinokwanisa kushanda zvakanaka muZimbabwe ndedzipi. Nyaya ndiri kuramba ndichitaura nyaya yekuti yemavariant nekumeka shuwa kuti iri safe here, because kana tasa nhomba totarisa kuti is it safe kuti inoshanda isingakonzere mamwe maproblems, uye kuti iri effective here, which means kuti inonyatsa kushanda ichitipa maresults anoita kuti vanhu vakwanise ku were protected. Saka chandingataura ndechekuti hurumende inofanira kuongorora izvozvo kana yava nechokwadi chokuti vaccine kana nhomba iripo inoshanda ngaichidzidzisa veruzhinji kuti mabenefits nemarisks enhomba akamira sei, uyezve kuti vashande nemacommunities akasiyana-siyana munyika, machiremba, zvipatara, matraditional leaders, machurch leaders, kuti munhu wese anzwisise kuti nhomba inobatsira chinyi kunyika.
Tiri kutarisa muri kutaura nyaya yevariant. Variant ichi chii?
Variant chandingataura mavirus ndechekuti utachiwana hwakaita semaviruses haurambe hwakangoita fomu yahwanga huinayo pokutanga, which means that patanga COVID-19 last year yanga ine vulnerability kana kuti yatinoti kukwanisa kuti mishonga iripo kana mavaccine ashande, asi nekufamba kwenguva ichipararira inoita yatinoti mutation yekuti ikwanise kunzvenga mishonga iyaya iripo kana mavaccine aripo. Saka South African variant yatiri kutaura iyi imwe yemutation yakaita, asi handiyopi yega, kune yekubritain, kune yekubrazil nezakawanda. Saka zvinei zvichida kuti vaccine irimo munyika ionekwe kuti inoshanda here against mavariants iwayo, particularly ekuSouth Africa, nokuti tinodyizana neSouth Africa and vanhu vanofamba back and forth between Zimbabwe and South Africa.
Vanga vari Dr. Simbiso Ranga vari parunhare kuNorth Carolina muno muAmerica, naMavelas Mushanganya uye weStudio 7.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zveStudio 7 pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne9825 kHz. Manheru ega ega nenguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera, munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 AM, 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu, munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kHz pashortwave.
Kuna 8 PM nasi tiri kutarisa nyaya yenhomba yeCOVID-19 yapinda munyika kubva kuChina. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoti vari kutarisira kuti vanhu vatange kubayiwa vhiki rino nhomba yeCOVID-19 yasvika munyika nhasi kubva kuChina. Hurumende yowedzera nemavhiki maviri urongwa hwekuti vanhu vagare mudzimba kana kuti lockdown. Hama dzevarwere vepfungwa pachipatara chengoma huru kumasvingo dzotyira kuti vacharumwa nemakarwe sezvo vomanikidzwa kugezera murwizi nekushayikwa kwemvura pachipatara ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Kana mshida utitumira samba mbozha, zitumirei ku studio7@voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.